manera kanaka muriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 3/2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vakafa. Bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Nyika dzakanyanya kusangana nedambudziko remamiriro ekunze dzotaura nhasi pamusangano weCOP26 kuGlasgow kuScotland. Chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo vanokundwa musarudzo yamiya weAllentown muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 4683. Vanhu makumi mana vakabatwa nechirwere ichi nezuro uye pavanhu ava pane vana vechikoro makumi maviri nevatatu, vaviri vari kuManicaland, vatanhatu kumateveleland south uye gumi nevashanu kumasvingo. Izvi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nezvitatu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 133,047. Vanhu vabayiwa nhomba kekutanga mamiriyoni matatu nezviuru zvitatu nemazana matanhatu negumi nevaviri kana kuti 3,325,612. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu negumi zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 2,610,796. Musangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze wechimakumi maviri nenhanhatu kana kuti COP26 uri kupinda muzuva retatu nhasi vatungamiri venyika dzakanyanya kutarisana nekuchinja kwemamiriro ekunze dzinoti Nigeria, Madagascar neBarbados vachitaura. Musangano unokokerwa neUnited Nations uyu uri kuitirwa kuGlasgow kuScotland. Asi nezuro vatungamiri venyika zana vari kumusangano uyu kusanganisira vaEmerson Mnangagwa vaJoe Biden vekuAmerica vaBoris Johnson vekuBritain vakatsidza kuzvipira kuti nyika dzavo dzichadzikisa zvakanyanya zvinosvibisa mweya wekufema zvakaita semethane inobuda pakudhonza mafuta ekufambisa dzimotokari, kutema miti nezvimwe. VaBiden vakavimbisa kudzikisa methane iyi nezvikamu makumi matatu kubva muzana panosvika gore ra2030, asi vakashora vatungamiri veChina neRussia nekusaenda kumusangano uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi mubazi rezvekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti Climate Mitigation Department vaLawrence Mashungu.
Musangano watiri kuita kuno kuGlasgow weCOP26 weUnited Nations Conference on Climate Change wakakosha zvakanyanya, kunyanya-nyanya takatarisa zvinhu zviviri zvendingataura ndichiti: chokutanga, nyika dzose dzapasi rose dzakatarisana nekuvandudza hurongwa hwadzo hwokurwisana nematambudziko eclimate change kana nekushanduka kwamamiriro okunze, uhurongwa hwetingati hweman nationally determined contributions.
Mungatsanangura here kuti hurongwa hunofamba sei?
uhurongwa hwenyika dzose dzinotarisirwa kuti imwe neimwe nyika ingaitei kuti idzise chiutsi chinokonzera kuchinja kwamamiriro okunze. Ende zvakaonekwa nenyanzvi nama experts kuti hurongwa hwakaiswa nenyika panguva dzino, tikahwerengedza zvose zvinokwanisa kuitwa nenyika dzose panguva dzino hwema NDC, haukwanisi kusvitsa nyika pachinhano chokudzisa kupisa kwakanyanya kungasvika pa 1.5 degrees kana pa 2 degrees nezvakati nezvatataita. Saka nyika dzose dzinotarisirwa kuti dzivanduze zvakanyanya zvadzakavimbisa kuti dziite panyaya iyi. Chechipiri chakanyanya kutarisirwa pamusangano uyu inyaya yokutenderana kwenyika, kuti nyika dzingaita sei panyaya yokutengeserana nenyaya dzezvivutsi kana etingati muchirungu ma carbon markets.
Izvi zvinorevei?
Izvi zvinenge zvichireva kuti nyika dzakabudirira dzingabatidzana sei nenyika dzichiri kubudirira, kuti nyika dzakabudirira dziise maprojects munyika dzichiri kubudirira panyaya dze climate change mitigation kana kurijusa kana kudzisa chiutsi chinokonzeresa kuchinja kwamamiriro ekunze. Saka idzi ndidzo nyaya mbiri dzakanyanya kutarisirwa zvakanyanya pamusangano uno. Ende tiri kutarisirawo kuti isusu vanhu vachatenderana zvakanyanya kuti tichavandudza izvi tichaita senyika, uyezve tichabuda nechibvumirano kutoita sei panyaya dzemacarbon markets. Ende takatarisa navo sezvizvizvi isusu vose nyanzvi tinoti nyika dzinofanira kuvandudza zvadzinoita kunyanya-nyanya takatarisa kuti nyika zhinji dzapasi pano hadzina mitemo kana yatingati maclimate change act
anoshandirai
anonyanya kutofosa kana kutarisisa kuti nyika dzingaitei panyaya dzokudzisa chiutsi. Izvo zvinotarisirwa kuti tichibuda mumusangano uno nyika zhinji dzichandogadzirisa mitemo yadzo yokuti nyaya yokudziswa kwezvivutsi chinokonzeresa kushanduka kwamamiriro uchinji okunze zvichaitika. Chimwe zvacho takatarisira ndechekuti panofana kuvandudzwa nyaya dzemari kana kuti dzefinance dzingabva kumagovernments kana dzingabvawo kuprivate sector kuti dzisapote nyaya iyoyo especially yemitigation neadaptation. Ndo zvatakanyanya kutarisa kuti zvingabuda pamusangano uno weCOP26.
Nyanzvi mubazi rezvekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti Climate Mitigation Department vaLawrence Mashungu vari parunhare kuScotland naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, nyanzvi munyaya dzezvekurima mamiriro ekunze pamwe nenharaunda dzinoti Zimbabwe inofanira kuregedza kushandisa mhando dzemoto dzinosvibisa mweya watinofema dzinokonzera kushanduka kwemamiriro ekunze, yoshandisa mhando dzemoto dzinokwanisa kudzokorodzwa kushandiswa kana kuti renewable energy. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura nezuro pamusangano weUnited Nations unoona nezvekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti United Nations Climate Change Summit uyo uri kuitirwa kuGlasgow, Scotland, vamunangagwa vakati Zimbabwe ine hurongwa hwekuona kuti yadzikisa kusvibiswa kwemhepo yatinofema kuburikidza nekudzikisa utsi hwecarbon dioxide kana kuti magreenhouse gas emissions nezvikamu makumi mana kubva muzana 40% panosvika gore ra2030. Imwe nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze vaByron Zamasia avo vanoshanda nesangano reZimbabwe Environmental Lawyers Association vaudza Studio 7 kuti zviri kutaurwa navamunangagwa izvi zvinoshanda kana pakatorwa matanho akasimba nehurumende.
Donzo rekuti Zimbabwe ideredze deforestation muna 2020 rinokwanisika kuachifika. Tinoziva tose kuti miti inotibatsira ichishanda seinonzi carbon sink, kureva kuti ndo inotora carbon dioxide inova inokonzera global warming. Asi kuti zvikwanisike kuitika, pane zvinhu zvinofanira kuteedzerwa zvakafanana nekuti vanhu tideredze kushandiswa kwemiti sehuni, kuderedza kushandiswa kwemiti sepakupisa kwatinoita tobhako. inovai inozokanganisa global warming.
Asi mudzidzisi wezvenharanyika kana kuti geography pa University of Zimbabwe muzvinafundo Desmond Manatsa vati Zimbabwe inokwanisa kuita zvakataurwa navamunangagwa panosvika gore ra 2030 nekuti vanhu vazhinji vave kukwanisa kushandisa dzimwe mhando dzemoto dzisingasvibise mhepo.
Zviri nyore chaizvo kuti tichiona kuri kuenda nyika by 2030 ndo pari kutaurwa nehurumende kuti ndopatinenge tave netav middle income. Kata middle income zvinenge zvakureva kuti mafamilies mazhinji mhuri zhinji dzisinge dzakugona kutenga masola ne wind power iyo isingaise maemissions mumhepo. Saka 40% yataurwa iyi iri nyore kusvika by 2030.
Mutungamiri wesangano reCenter for Natural Resource Governance Bafarai Maguhu vati nyaya yekutemwa nekupiswa kwemiti munyika zvikuru sei madhorobha nenzvimbo dzakapoteredza maguta iri kukonzerawo kusviba kwemhepo yatinofema.
Tine yatingati urbanization, kuvandudzwa kwemaguta. Vanhu vari kutema miti vachiclear kuti vavake dzimba malocation matsva ari kuvakwa all over the country. Totarisawo zvekare kuvakwa kwedzimba mumatoro zviri kuita kuti nzvimbo idzodzo dziome.
Vamanatsa vati kushandukwa kwemamiriro ekunze kuri kukonzerwa nezvinhu zvakawanda uye nyika yave kufanira kushandisa mhando dzemoto dzisingasvibise mhepo senzira yekuedza kudzivirira kushanduka kwemamiriro ekunze.
Anonzi mathermal power stations aya anotipa magetsi achishandisa coal. Kana kole iye chichwa nekuti kunenge inenge ichida kuti izonyatsokuita kuti nyika yose iwane magetsi inenge panenge pane kole yakawanda inenge yatsva. Saka ndoimwewo konzeresa kuti carbon dioxide inge ichiwanda mumhepo. Kwozouyawozve diesel nepetrol dzizvo dzinenge dzichishandiswa maybe maindustry mainjini kana dzatsva dzinenge dzichikonzeresawo futi kuwanda kwecarbon dioxide.
Zvichakadai nyanzvi munyaya dzezvekurima uye vachishanda neUniversity of South Africa kana kuti UNISA vatoende pishone vati kurimwa kwefodya iyo inozoita kuti vanhu vapise miti kwanyanya munyika zviri kubatsirawo mukushanduka kwemamiriro ekunze vashone vati varimi vanoda kudzidziswawo kuti zvirimwa zvavangarimi nezvisingakonzeri kushanduka kwemamiriro ekunze ndezvipi.
Tivarimi pavanenge vachifarira kunorima fodya dzimwe nguva inhau yekuti havatozivi kuti kune zvimwe zvirimwa zviripo zvinotorimika nemutengo uri pasi ende zvinenge zviine maketi ende zvisingatombonetseki panyaya yekuti kana mvura yanaya kana kuti isina. Topa muenzaniso wezviyo, muenzaniso wemhunga kana mbambaira chaidzo sweet potatoes, zvirimwa zvekuti pazvinorimwa zviri kupa varimi pundutso rakatonyanya, zvine mapurize akanaka. But kazhinji vanhu vanenge vaine pfungwa yekuti chibage nefodya ndo zvega zvirimwa zviripo.
Musangano weUnited Nations Climate Change Summit uyu kana kuti COP26 wabvumiranawo kuti kutemwa kwemiti kunge kwapera panosvika gore ra2030 uye musangano uyu wabvumirana zvakare kuti kudyarwe miti yakawanda senzira yekuchenesa mhepo inofemwa neveruzhinji. Musangano uyu waenderera mberi nhasi mutungamiriri weCOP26 vaAlok Sharma vachiudza vari kupinda musangano uyo uri kuitirwa kuScotland kuti nhaurirano dzekuti mari inodiwa kurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze ichawanikwa kupi kuti inoshanda kunyika dziri kubudirira dzatanga masikati ano kubudikidza nemisangano iri kuitwa nemakurukota ezvemari kubva kunyika dzakasiyana-siyana. Nyika dzakaita seAmerica, Britain, France neGermany neEuropean Union dzakazivisa nezuro kuti dzichapa South Africa mari inoita mabhiriyoni masere nechidimo yemari yekuAmerica US$8.5 billion ichashandiswa kuti South Africa iregedze kushandisa marasha asi kuti isime mari iyi mukushandiswa kwemhando dzemoto unogona kushandiswa kakawanda kana kuti renewable energy senzira yekuderedza kusviba kwemhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutongi wedare ramagistrate Mamutare Valentin Mukwengi nhasi vati vachapa mutongo wavo mangwana pachikumbiro chevasungwa 20 nevasere chekuti vabvise mari yechibatiso avakasungwa nemusi wechipiri apo vairatidzira pakambani yemangoda yeAngen vachinyunyuta nekusabata vagari ava zvakanaka. Vamukwengi vati vanoda nguva yekuongorora mapepa emagweta evasungwa echikumbiro ichi. Vasungwa ava vachadzoka mudare zvakare mangwana. Mutoro wedu enauloida mumoyo anotipa nyaya inotevera.
Vasungwa ava vange vakamirwa mudare nemagweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights uye neZimbabwe Environmental Law Association ZELA anosanganisira vaPasmo Nyakureba, vaCosmas Chibaya navaBlessed Mungure. VaMungure vaudza Studio 7 kuti vaswera vakangotarisira mutongo usina kuzobuda nhasi.
Taita chikumbiro chekuti vakomana vapihwe bheo vachitongwa vachibva kumba asi patauya masikati tanzi tidzoke na 3 p.m. Then na 3 p.m. tazonzi tipe mutongi 5 minutes kuti wagadzire mutongo wavo. Asi tabva ipapo tazopedza zvenguva inoita kuma 2 hours tazofina mukoti kuma 10 to 5 koti ikaratidza kuti yange isati yagadzirira ikati tozodzoka zvemangwana. Saka vanhu vari kurara vari muusungwa.
Vasungwa ava vari kurambirwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo nemapurisa nekuda kwekuti vanoti vange vasatsonyatsoziva kunogara vasungwa ava. VaBlessed Ngwende mutikiti varikufeta nyaya iyi vaudza dare nhasi kuti vasungwa ava vangangokanganisa vafakazi panyaya iyi zvakare nenyito dzavo dzisati dzagadziriswa nekambani yeAnjin vanogona kuratidzira zvekare. Muchuchisi vanyasha mukonora vaudza dare kuti vasungwa makumi maviri nevasere ava vachitungamirirwa nasabhuku Robert Chiyadzwa avo vane makore makumi mapfumbamwe kuberekwa nevamwe vavo vakaputsa hari dzedoro range rabikirwa pakupemberera kuvhurwa patsva kwekambani yemangoda yeAnjin nemusi wa28 Gumiguru. Vasungwa ava vanonzi zvakare vakaparadza matende anga aripo pachiitiko ichi vachinyunyuta nekusabatwa zvakanaka kwevashandi vepakambani iyi nevaridzi vayo yechichinese. Zvakare vaiti vanoda chikamu chinosvika gumi kubva muzana pane vashandi vepaAnjin kuti vange vari vemunharaunda umu. Vakuru vekambani yeAnjin vanonzi havana havo kumhanʼara chiitiko ichi kumapurisa vachida kugadzirisana pachavo nevagari vakavimbisa kudzoka nemusi watumbudzi nechinangwa chekunzwisisana. Mushure mekutadza kuuya kumusangano uyu sezvange zvavimbiswa nevakuru veAnjin zvinonzi vagari vanosvika mazana mana vakaungana pamba pavanyumen Chiyadzwa vakaronga kuratidzira pamuzinda weAnjin vachitungamirirwa navaChiyadzwa, sabhuku Robert Chiyadzwa uye navaShadrack Chipese. Varatidzira ava vainge vaine zvinyorwa zvakanzi AnjinI wauraya zvipfuyo zvedu, wauraya mafuro, madhamu, nzizi neminda yedu yekurima nezvimwewo. Pachitiko ichi panonzi pakarohwa vechirudzi vekuChina vanosvika gumi neumwe asi havana kunyanya kukuvara izvo zvakapa kuti vazosungwe nemapurisa nezuro. Mune imwewo nyaya vanhu vazhinji vari kuda kutora mari dzavo dziri kutumirwa kunze kwenyika nekumwe kwakasiyana siyana kumuzinda weWestern Union muno maMutare vari kutora mazuva akawanda vachikundikana nekuda kwezvimhinga mupinyi zvakasiyana siyana zvinosanganisira kushekwa kwemagetsi nemasaisai edande mutande reindaneti. Mumwe wavari kushaya zano nechiitiko ichi ndiamai Theo Mastole vanobva kubocha kwamarangi kumadokorero kweguta reMutare. Amai Stole vaudza Studio 7 nhasi kuti vave nemazuva akawanda vachikundikana kutora mari yavo.
Kwetiri kusangana navo pakutora mari ndeyekuti kana tikauya kunogona kutorwa vanhu vashoma. Dai zvaikwanisiko kuti tigone kutorwawo takawanda ndofunga zvingatibatsira kuitira kuti tisagara pano nguva refu. Uye zvenyaya yekurarira panapa inotirwadza chaizvo. Taingodoti kana tikanga tauya tinenge tasiye vana vane 3 years, 4 years, because neinini ndakatosiye mwana ane 4 years. Handisi kuziva kuti kanenge kari kugara sei kumba ikoko. Saka ndiro dambudziko guru retiri kusangana naro. Taingoda kuti dai zvaikurumidzikawo kungogadzisika kuti patinouya kutora mari tobva tangotorawo ngenguva. Inini ndakasvika panapa musemandi. Saka nhasi uno chave chitatu mangwana chave china. Handisi kuziva kuti china chacho ndinopiwa here kana kuti handipiwi. Asi pari zvino zvanongotora nemanamba aanotora nawo iwa.
Mukupindura nyaya dzekuno kwaMutare nedunhu reManicaland vadzidzi vepachikoro chevasikana voga cheLidia Chimonyo kunedziwa Chimanimani varatidzira nhasi vachiti matroni wavo asiye basa vachimupomera mhosva yekusagona basa zvichitevera kushaya kwoumwe wavo neurwere hune chekuita nedenda recovid-19. Vadzidzi ava vabudisa midziyo yamatroni uyu mumba ndokuisiya kunze kwechikoro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa zvakawanda pamusoro penyaya iyi kumukuru anoona nezvedzidzo mudunhu reManicaland vaEdward Shumba sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudavirwa. Ndakamirira Studio 7 maMutare ndine Lweda Moyo.
Iye zvinoto mbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeAmerica vapa mvumo nomba yeCOVID-19 yePfizer kuti ichitanga kubayiwa vana vane makore anotangira pamashanu kusvika gumi nerimwe. Izvi zvauya mushure mekunge bazi rinoona nezvezvirwere reCenters for Disease Control and Prevention rapa mvumo yekuti nhomba iyi ibayiwe vana nemusi wechipiri. Vana vanonzi vanobayiwa mushonga zvikamu zvinodarika zvishoma nhomba inobayiwa vakuru kana kuti 33%. Bazi reUnited Nations rinoona nezvekodzero dzevanhu rinoti hondo yemuEthiopia pakati pehurumende nevakaipandukira verudzi rwechiTigray iri kurwiwa zvine utsinye hukuru mukati nemativi ose. Asi United Nations inoti ongororo iyi yakakanganiswa nehurumende yeEthiopia yaityisidzira vashandi veUnited Nations. Zviuru nezviuru zvevanhu zvafa muhondo iyi uye vazhinji vaenda muhupoteri. Madzimai chiuru chimwe chete nemazana matatu vakabatwa chibharo. Nezuro mamwe matunhu emuAmerica akaita sarudzo dzekutsvaga magavhuna pamwe nemameya kusanganisira mudunhu rePennsylvania uko chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo vakakwikwidza musarudzo yameya wedhorobha reAllentown. VaTembo vakakundwa navaMatt Tweak veDemocratic Party mushure mekuwana mavhoti mazana maviri nemakumi maviri nemasere kana kuti 228, vaTweak vachiwana mavhoti zviuru zvinomwe nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe kana kuti 7690, vachiteverwa navatim Ramos veRepublican Party avo vakawana zviuru zvina nezana nemakumi mapfumbamwe nemanomwe. VaTembo vakambokwikwidza zvakare musarudzo yameya wedhorobha ravo muna 2017 vakakundwa zvakare navaed Poloski veDemocratic Party avakazokandwa mujeri mushure mekubatwa nemhosva dzeuori. Musarudzo dzemagavhuna mudunhu reVirginia vaGlenn Youngkin veRepublican Party vakakunda vaTerry McAuliffe veDemocratic Party kuchitiwo mudunhu reNew Jersey kuchine mangange pakati pagavhuna vaPhil Murphy veDemocratic Party nevari kuvakwikwidza vaJack Chitarelli veRepublican Party. Musarudzo yameya weNew York City vaEric Adams ndovachave meya wechitema wechipiri munhoroondo yeguta iri mushure mekukunda kwavo musarudzo. Vakawanda vanotevera zvesarudzo vanoti zviri kubuda musarudzo idzi ndivo unogona kuve munongedzo wemamiriro ezvinhu muna 2022 pakati pemapato eDemocratic Party neRepublican apo pachaitwa sarudzo dzeparamende dzematunhu akawanda. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa navana veZimbabwe vari kunze kwenyika, tabata chizvarwa cheZimbabwe vaGodfrey Kurauone kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga mukoma wajonga handidi kutarisa mamiriro emanhamba, asi ndoda kutarisa ngoona kuti chizvarwa cheZimbabwe hachina kuzvitarisa zvinyisa kukosha. Saka zvinoona ari munhu akafanana nemunhu wese akazvipira kuti ha inini kana ndichidyiwa ndinodyiwa asi ndodyiwa ndazama. Ndospiriti yandinofarira pamaZimbabwe ndochozvikuru kendafarira pamuromo uyu ada kutarisira pasi haana kuzvishora asi akangozviona ari muZimbabwe akafanana navanhu. So chinhu chinofadza chose kuona mumwe wedu achimira paya patinokunga sekuti hapamiriki, achimira paya pationa pachita sekuti pano kukosha, asi iye akaramba akashinga akandomira. Hongu angava akaruza, hongu angava asina kuzvipfuma zvaainya kunaka chose, but kungomira kwaakaita pasarudzo ikoko chinhu chinofadza zvikuru, especially isusu vanobva kuZimbabwe.
Totarisawo sarudzo dzakaitwa mumatunhu akaita seVirginia kwatinoona vaYoungkin vebato reRepublican vakakunda vaMcAuliffe veDemocratic Party vanga vari gavhuna. Zvii zvamungataura?
Chandingaona ndechekuti maAmericans ari kunditaridza kuti havatarisi munhu, havatarisi bato, vanoda maresults, vanotarisa performance yako sefunhu. Uye chikuru chandinoona nyaya yekuti demokrasi yavo inoshanda. Hakuna violence yatokona kuZimbabwe, hakuna vanhu vanotupa vatichatoona kuZimbabwe, hakuna vanhu vanorwa vatoona kuZimbabwe, hakuna mwana zvitemwa zvatoona kuZimbabwe. Vanoita process yavo zvakanaka zvinotekereri.
Mudunhu reNew Jersey tiri kuona kune mangange vaPhil Murphy veDemocratic Party navaChitarelli veRepublican Party. Zvii zvamungataura tichitarisa kuti Democratic Party inova iri kutonga iye zvino inenge iri kufundikana kunge ichiita zviri kutarisirwa ndizvanga ichitarisirwa
zvandiri kuona paresi yekwenyu jezi mabadzi kenza dzine dzakatungamira vatichiko zvinezvi akuita semangange saka hatisi kunyatso kuoneka kuti achakunda ndiani asikunyatso kuoneka kuti zvishando zvakamira sei but munyatso kuona kuti vanhu vakabuda vakandovhuta nekuwandu hwavo aithin that the state yatinofanira kunge tinayo mazimbabwe yekuti no matter the situation asi kundovhota ikodzero yedu ngatiure neuwandu chidzidzo yatinacho pagore ra 2023 kuti munhu wese zvakakosha kuti ubude uende kundorejesa togovhota
america iri kutarisira sarudzo hombe mugore rinouya ra 2022 zvii zvamungatarisa pamapato maviri ari kukwikwidzana republican party nedemocratic party tichiona zviri kubuda musarudzo idzo diki idzo
tinganetsa iko zvino ndechekuti unzwisise nekuziva kuti sarudzo dzingaitwa gore rinouya dzinenge dzakamira sei asi chatinoona ndechekuti pashange pane mangange makuru kwazvo muchaona kuti madhemocrats are fighting kuti varambe vakamendena majority yavo munational assembly nemucongress but muchaona kuti zvinhu zvichaona kumaremera nokuti marepublicans ari kuda kucontrola those houses saka panenge pane mangange makuru zvapana vanhu kuda kutaura iko zvinhu zvaamaizize gore rinouya ava ndo vakakunda ava ndo vakaiziwa asi ari kunaura ndechekuti pashange pane mangange makuru kwazvo very unpredictable
chizvarwa chezimbabwe vagodfrey kurauone vari parunhare kudallas mudunhu retexas muno muamerica nestudio 7 munhau dzemitambo chikwata cheatlanta braves ndicho chasimudza mukombe wemajor league baseball muamerica mushure mekurova chikwata chehouston astros 7-0 mafinary emutambo uyu anenge aine mitambo minomwe uye chikwata chinotanga kusvika mitambo mina ndicho chinenge chakunda atlanta yakakunda mitambo mina astros ikakunda miviri chete aka ndeke china chikwata cheatlanta braves tichisimudza mukombe weworld series championship
Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave
chirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yezviri kubuda kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze uri kuitwa kuscotland kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 pashortwave munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 7255 shortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere checovid-19 nezuro nyika dzakanyanya kusangana nedambudziko remamiriro ekunze dzotaura nhasi pamusangano wecop26 kuglasgow kuscotland tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 @voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pawwwvoashona.com ini ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 3 kuLwezi 2021, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu namhlanje.
Is to the attacking President Joe Biden. The spirit which he has towards Zimbabwe is totally different from what we see from the American embassy in Harare. He called one of his staffers to say that please make sure that when you protest on that
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inkokheli yamazwe achiyeneyo omhlaba athembise ukusebenza kuhlele leZimbabwe.
Udaba esibuthene ngalo lapha ludaba oluqakathekileyo oqakatheke kakhulu luke lwama ngenxa yomkhuhlane lo oke wasehlela. Kuhle ukuthi lalapho esikhuthane khona senelise ukukhulumisana, senelise ukufaka amakhanda ethu ndawonye.
Abekhomishini ebona ngokulondoloza ukuthula iNational Peace and Reconciliation Commission baphakathi kokukhulumisana labantu ezabelweni ezehlukeneyo zelizwe ngamanyathelo angathathwa ukulondoloza ukuthula elizweni. Umnumzana Glenn Youngkin webandla lama-Republicans usengusibalukhulu wesabelo seVirginia wele Melika kulandela ukhetho oluqhutshwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inkokheli yamazwe achiyeneyo omhlaba ahlanganelayo emhlanganweni o-United Nations Climate Change Conference eGlasgow kwele Scotland ithembise ukuba izasebenza kuhle leZimbabwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa wethule lokhu eScotland elungiselela ukubuyela eZimbabwe namhla kulandela ukugqitshwa kokunye okwenzakala emhlanganweni ohlulisisa ukukhudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele we-United Nations Climate Change Conference. Amazwi akhe la athathwe isikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba obesebenzisa inkundla yokuxhumana ePeter. Umnangagwa uthi kunengi akutshele abakhokhela amazwe achiyeneyo.
It was an opportunity to put in the correct perspective about the situation in Zimbabwe, and I'm happy that
ngike ngathola isikhathi ngakhuluma le nkokheli echeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Kube lixesha lokuthi ngethule iqiniso. Bonke engikhulume labo betshengise ukuthakazelela ebengikhuluma ngakho. Ngiyathaba kakhulu ukuba besixoxa sivumelana ngokumele kwenziwe.
Umnangagwa uthi ukhulumisane lo mongameli Joseph Biden, umnumzana Justin Trudeau, okhokhela ele Canada labanye.
The spirit which he has towards Zimbabwe is totally different from what we see.
Ngibe lethuba saxoxa namafishane loBiden wakwele Melika. Ukhuthaze ukuba sixoxisane ngokwenzakala eZimbabwe. Ubize omunye obehamba laye wamtshela ukuthi alungise okumele kwenziwe. Sixoxe ngezijeso zenotho lokunye. Ngiphinde njalo ngakhuluma ngamafishane lokhokhela ilizwe leCanada umnumzana Justin Trudeau. Uthe engathuma abantu bakhe ukuze bazoxoxisana ngokuhluphayo lesiphathamandla sakwele Zimbabwe. Uthe yena akasoza kwenze lokho kwamanje.
We can develop relations because this thing began before it was carried.
Kota akade betshengisela phandle kwendawo okusenzelwa khona umhlangano lo bathi akulalutho olubambelekayo oluzatholwa ngumnangagwa. Unkosazana Nontokozo Malabancube odabuka eZimbabwe ohlala kweBrithani uthi umnangagwa uxotshana nesithunzi sakhe.
U-Emmerson Kamuzo Mnangagwa ubemele engu-Minister of State and Justice during the 1980s. Siyakwazi ukuthi he was behind the massacres in the 1980s kwapa abantu abamore than 20,000 emathebeleleni. Lekesizana nesemathebeleleni. Namhlanje lami ngiyakhala ngimele abantu basemathebeleleni leZimbabwe yonke jikelele. Ngale President weZimbabwe ongumbulali and akafuni la ukuxolisa ngezono zakhe zonke lezi lanxa ekuzwa ukuthi uyaxolisa ngendaba yabantu abafayo em
Umlanga kwa wenze umhlangano labo sobambizimusi esebenzisa inkundla zokuxhumana lapho thembise ukuba kulokuthula kwele Zimbabwe njalo osomabhizimusi balakho ukuthola imali yabo ngemfanelo kumabhizimusi akhoqela ezokwenjiwayo ukulima lokunye. Abaphikisa uhulumende abanjengomnumzana Panyika Karamanzira okunhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe bathi kunzima ukuthi uMnangagwa athole kunoku akufisayo.
Abantu bayakwazi vele ukuthi uhulumende weZimbabwe uyakwanisa ukuvuka kusasa ekuthathela imali yakho vele ngokungama-policies khonoko abakwenza okungelangqondo njalo at very short notice. Enye into vele ngama-human rights issues vele ma elizweni kungela stability kungela political stability uhulumende edunguluza abantu ama-investors abuye endaweni enjalo ngoba ama-investors ngabantu phela so ababuye endaweni enjalo. Ngiyakutshela abantu vele uhulumende weZimbabwe kumele aqalise aqala alungise izinto eZimbabwe ukuze ama-investors abuye.
Ingcweti kwezokulima zithi kumele inkokheli yomhlaba wonke jikelele izame ngamandla wonke ukuvimba intuthu edala ukudumala komkhathi. Umnumzana Dumisani Nyoni okhokhela uhlangothi olubona ngezokulima eMatabeleland uthi ukudumala komkhathi kuhlupha abalimi.
Nxa kungasela zihlahla sokuligwadule amanzi asangeni phansi le migodi esiyimbayo amapholu asasiphi isivuno esiya ngaphi ngoba ageleza amanzi ahambe kuzambeza elwandle. Konke lokhu ke kuyabe kulokhu kusakhana kusengezelela isimo sokuguquka komhlabathi.
ELeZimbabwe lithi lizimisele ukulwisana nokukhudumala komkhathi loba lihlutshwa yikuswelakala kwemali yokuqhuba inhlelo ezihambelana lalokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Uhulumente uqhelise iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili izolo phansi kwe-lockdown level 2. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa. Uthe osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe njalo ongumphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ukubone kufanele ukuthi lokhu kwenziwe ngoba umkhuhlane lo ulokhe uyingozi lanxa nje inani labafunyanwa belawo selehlile. Kodwa iningi labantu lithi ngabe uhulumende uyekethise iziqondiso lezi zaya kuzinga lakuqala i-lockdown level 1 kumbe ukuzesula. Sebeyizigidi ezedlula izintathu 3.3 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela kuleli gcikwane okulinani eligoqela izigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2.6 million zabahlatshwe amajekiseni omabili i-first le-second dose. Umsekeli kamgcini sihlalo wekhomishini ebona ngokulondoloza ukuthula lokukhomisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission i-NPRC uthi baphakathi kokukhulumisana labantu ezabelweni ezehlukeneyo zelizwe ngamanyathelo angathathwa ukuze kube nendlela yokwenqabela udlakela lokuhlukuluzwa kwabantu. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Abekhomishini ye-NPRC baxoxisane labekomiti ekhangele ngokuthula esigabeni sakoBulawayo lamhla eCresta Churchill Hotel ngemva kokumiswa lubhubhane lwe-COVID-19 ekuphumeni lamanyathelo okukhumisana umlotha mayelana lombhuqazo wegukurahundi kanye lokwenqabela ubudlwamudlwamu obuza ngesikhathi sokhetho. Echasisa ngalokhu unkosikazi Lilian Chigwedere umsekeli kamgcini sihlalo we-NPRC uthi injongo yengxoxo abalazo yikuba baphume lamanyathelo abangawathatha ekukhumisaneni umlotha njalo lokulondoloza ukuthula.
So by coming today we are all trying to
come onto the same page so that we can.
Ngokuza lapha sizama ukuthi sibe esigabeni esifanayo sonke ukuze siqale inhlelo zethu. Sesilenye ikomiti ekhangelisisa ngokwenzakalayo, silande ukuzoxoxisana lekomiti le ekhangela ngokuthula engenye esisebenza layo. Njalo yona igxile kundaba zokuthula. Ingxoxo lezi zizasiphathisa ukuthi siphume le ndlela ezingasetshenziswa ekwenqabeleni udlame.
Umphathintambo wesabelo sebulawayo Metropolitan, uNkosikazi Judith Ncube, uchasisa ngasebenelise ukukwenza kulolu hlelo.
Udaba esibuthene ngalo lapha ludaba oluqakathekileyo, oluqakatheke kakhulu, luke lwama ngenxa yomkhuhlane lo oke wasehlela. Kuhle ukuthi lalapho esikhuthane khona senelise ukukhulumisana, senelise ukufaka amakhanda ethu ndawonye, sinanzelele ukuthi silahleke ngaphi, sibe sesikucubungula sikubeke laphaya kumbe sikulungisise.
Uqhubekela phambili uNkosikazi Ncube esithi nxa kukhunyiswana umlotha kufanele wehlukaniswe izinto ezenziwa zinhle nganiso kumbe umuntu othile.
Bese sikhathi ungathiwa organization enje isiyenza umsindo, kathi ukhuluma nge-individual asiyo nhlanganiso. Izinto ezifuna ukuthi nxa sisenza i-peace building sikwehlukanise konke khona kuyena sikuxakulule. Yinto ephuma ku-organization leyi kumbe yinto ephuma ku-individual, simbonise ukuthi khangela uluthi lomethisi usitshisilizwe. Kuyabe kwasiyo nhlanganiso kwesinye isikhathi.
Abe-commission ye-National Peace and Reconciliation Commission baphakathi kokuhlaziya bebonisana labantu ezigabeni ezichiyeneyo ngemva kokuma kwemihlangano le ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Bathi njalo ngokubhoda abakwenzayo bekhulumisana labantu bezama ukuthi kube lokuthula kanye lokukhumisana umlotha kuzehlakalo zakudala. Umphathintambo webulawayo Metropolitan uNkosikazi Judith Ncube uqonqosele ukuthi nxa kule mikhankaso enje kungabi lamabandla ezombusazwe asala phandle, wonke umuntu kumele aphatheke ukuze kube lokubambisana kanye lokusebenzisana ukuze kube lokuthula elizweni. Njalo uhulumende uzimisele ukuthi asekele ekwakheni ukuthula. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz shortwave.
UMnumzana Glenn Youngkin webandla lama-Republicans usengusiba lukhulu wesabelo seVirginia kwele Melika kulandela ukhetho oluqhutshwe izolo olulandulela olomnyaka ozayo olokukhetha amalunga edale le-Congress. Unqobe uMnumzana Terry McAuliffe webandla lama-Democrats wayephethe lesi isikhundla njalo owamukele impumela yokhetho lolo namuhla watshayela uMnumzana McAuliffe ihlombe. Amavoti asabalwa kukhetho olufanayo eNew Jersey, njalo izizalwane zeMelika zivotile kunhlelo zokhetho ezichiyeneyo izolo. UMnumzana Solomon Tembo, isizalwane seZimbabwe, ngomunye oncintise ezimele kukhetho lokudinga umeya wePennsylvania, kodwa wanqotshwa. Ibandla lamaDemocrats lilamalunga edlula kancane awama-Republicans okudalela iHouse lele Senate, njalo ukunqoba kwama-Republicans ezigabeni eziningi kungabangela ukuthi imithetho efunwa ngama-Democrats ingemukelwa lula kula amadale. Usekelo lukamongameli Biden olwama-ratings lubikwa lulokhe lusehla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Efihle Lancube, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Ipolitiki yeMelika ikakhulu yakhele kulokho okuthiwa yilokhali. Ngakho ke akufanelanga ukuthi okwenzeka eVirginia sesikuthatha ukuthi yikho okungenzeka ku-50 states ze-America. Zonke zile zidingo ezihlukahlukeneyo, kodwa kufanele kubange ukwesaba lokwethuka kuma-Democrats ukuthi kambe kungabe kuhambe njani. Kodwa ke njalo kujwayelekile ukuthi upresident angawina ngemva kwalokho kwehle isapoti yakhe kuyikhwele njalo nxa sekusiya okhetheni olulandelayo.
kungabe kulesandla sika lo wayengumongameli umnumzana Donald Trump lapha yini?
Asibonakali kangako isandla sakungananzelela ngendlela lo onqobileyo akade campaigna ngakhona, uzame ngazo zonke indlela ukuthi abalekele uTrump. Kodwa ke wasethatha lokho okujwayeleke ukuthi kusetshenziswe ngama-Democrats ukuthi awine, ukukhathalela kakhulu abantu kwezemfundo wakusebenzisa kakhulu. Ngakho-ke kube ngumuntu oye kulokho esingathi kusesentsha, wathatha abantu abangama-independent, wathatha abantu bakaTrump, wathatha njalo ama-Democrats abesisa ukuthi kube nomuntu onjengaye esihlalweni. Ngakho-ke kube ngumuntu osesenta obesesiswini, wangayi kulolu hlangothi, wangayi kulolu hlangothi, kodwa uTrump hayi kabonakali kangako.
Siyabona lokuthi usekelo esingathi ngama-ratings lukamongameli Biden luyehla kulokhu kudingisisa okwenziwayo kwama-polls. Singathini ngokwenza kwebandla lama-Democrats sesikhangela ukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo olwe-Congress?
Kule ngozi yokuthi basengalahlekelwa ibuningi babo ku-Congress kuyo i-Senate le-House of Representatives. Kanti-ke njalo kusengaba lenguquko kusuka manje kusiyafika leso sikhathi ama-ratings akwakhwele, kusiya ngokuthi lezi zinto abalwisa ukuthi bazidlulise ephalamende ziyabe seziziveza ngayiphi indlela. Ukuwa kwama-ratings kamnumzana uBiden ayawa abuya akhwele, kusiya ngokuthi yini leyo abantu ababeyikhangelele ngaleso sikhathi. Seziningi izinto ezingenzeka ukuthi ziguqule kube ngcono kuma-Democrats kubonakale kuma-Republicans, kumbe kube ngcono kuma-Republicans kubonakale kuma-Democrats.
Lowo ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo ekobulawayo. Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sicubungula okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elemelika libika ukubana selizaqalisa uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka ephakathi kwemihlanu lelishumi lanye 5 to 11 years yokuzalwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eyohlobo lwe-Pfizer. Uhlangothi olwe-Centers for Disease Control and Prevention lubika soluphe imvumo yokuthi abantwana bahlatshwe leli jekiseni ngoba lingelangozi. Kulesilinganiso sokungamashumi amabili lanhlanu sabantu abasebenzela ihofisi yohlangothi lwamapholisa edolobheni le-Los Angeles kwele Melika abalakho ukulahlekelwa ngumsebenzi ngoba bengafuni ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Kulo mthetho owethuleyo othi izisebenzi zonke zalelo dolobho kumele zibe sezihlatshiwe ngokuphela kwenyanga edluleyo kamfumfu. Usibalukhulu wedolobho le-Lagos kwele-Nigeria wethekelele indawo edilike isakhiwo eselekene izindlu esidilike sabulala abantu abangamashumi amabili lambili kwalimala abambalwa, abanye babo abalokhe bengakahlengwa phansi kwenqobanqoba izitina zesamende. Usibalukhulu wethule amazwi enduduzo emulini ezilahlekelweyo kule ingozi. Izakhamizi ze-Addis Ababa kwele Ethiopia zivuke zisethuswa namhlanje kwethulwa komthetho wokuvimba kumama nzinzo wesimo edolobheni leli. Zilaywa ukubana zilungele ukuzivikela ngoba kule ngozi yokuhlaselwa ngabahlamuki besi-Tigray ababikwa sebelubhekise kuleli dolobho ukuyahlasela. Umqondisi wohlangothi olubona ngezengculaza i-HIV enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba ole-United AIDS luxwayisa ukubana lilakho ukuqansa inani labahlaselwa ligciwane lengculaza emhlobulweni kwangentshonalanga lenkabazo yezwekazi le-Afrika ngenxa yokuphazamiseka kwenhlelo zabaphila laleli gciwane nokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 nyakeni.
Enye intsha eZimbabwe ephandle kwelizwe ithi isimo somnotho kasibaphi ithemba lokuthi baza kuba lekusasa engcono, yikho bebona kufanele ukuchapha imncele besiyadinga amadlelo aluhlaza. Lokhu kulandela umbiko okhutshwe yinhlanganiso ye-International Labour Organization othi kulentsha yeZimbabwe edlula ingxenye yesigidi ephume elizweni eminyakeni edluleyo ixotshwa yibunzima besimo somnotho. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba eseGaborone kweleBotswana.
Umanyano wenhlanganiso zezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization ngaphansi kogwalo esanda kulikhipha olesihloko esithi Labour Market Diagnostic Analysis uthi intsha yeZimbabwe engaphezu kwenxenye yesigidi 580,000 iphumile elizweni ukuyadinga ukuziphilisa kwamanye amazwe. Umbiko lo uthi iningi liphume liqonde emazweni angumakhelwane afana leBotswana, South Africa lamanye, kukanti abanye baphaphe baya emazweni aphetsheya afana labo United Kingdom, United States of America, Australia labo Canada. Iningi labaphuma elizweni ngomnyaka 2020 babikwa bephakathi kweminyaka engamachumi amabili 20 lamachumi amathathu lane i-34. Umbiko lo uthi iningi labalisa ukungahlalisi kwesimo somnotho njengesizathu sokuphuma elizweni. Iningi yentsha lalubhekisa eSouth Africa ilandelwa ngabangena kweleBotswana. Umnumzana Dumezweni Ndlovu, omunye wentsha esebenza eHaboroni, uthi abanamathemba yokusasa engcono eZimbabwe yikho basuka kuyadinga amathuba angcono.
It's clear ukuthi i-future yeningi doesn't lie in Zimbabwe. Ungakhangela nje most of us young people uma siqeda isikolo, ima university, sike sihambe sizama ama-opportunities phandle kwelizwe, sesa siye eBotswana, South Africa, UK, Dubai. Akula ama-opportunities lapha ekhaya. Economy has been struggling for the past 20 years, so we can't be the ones who may be serious by revival. That's why we're opting to go overseas.
Umnumzana Mthabisi Dube na oseke wahlala kwele South Africa leBotswana uthi babona kungcono ukuyazama uziphilisa phandle kwelizwe ngenxa yesimo esikhona ekhaya.
Isimo sibi kakhulu eZimbabwe. Imisebenzi ayikho, angazi ukuthi unemployment rate imingaphi, but iphezulu kakhulu okuthi kunzima ukuthi umuntu omusha azawuthola umsebenzi. Lo mkhono mawumanga kuhle. So mbona ngathi ikho kwenza ukuthi intsha eliningi lifisa ukuthi liphume elizweni liyodinga amanye ama-opportunities kwezinye indawo.
I-ILO ithi ngenxa yesimo sentsha eningi engena kwamanye amazwe okungekho emthethweni bazithola bele msebenzi ephansi, iningi lingena kugatsha lwezokulima lapho izalwane zamazwe afikela kuwo zingakhwabithi ukuthatha le msebenzi. Kusenjalo uhulumente weBotswana osebike ukuthi uzathatha inyathela ukususa abokuza kumabhizimusi agcinelwe izalwane zakulizwe lelo. Kule nani eliphezulu labezibabha bakumabhizimusi afana lokunusela awutshaya izitina leminye imisebenzi yezandla. Kodwa uhulumende ukhiphe umbiko lwesithathu ekhuza ukuthi abakuza kumele bethiye lawo mabhizimusi abekelwe izalwane zeZimbabwe. Izalwane seZimbabwe eBotswana umzana Benjamin Spanda uthi lokhu kutsho ukuthi sokuzaba nzima kunenye.
Baningi kakhulu amaZimbabweans akumabhizinesses wona lawo okuwelda, okwenza izitina, okubheka. Kusho ukuthi this is a big blow against abantu bakithi.
Umnumzana Sifa Sithuma uthi kumele kwaziwe ukuthi abeZimbabwe bayenza amabhizimusi la ngobungcishi, kodwa umbiko kahulumende uthi abantu bebuyele ekhaya.
Ngezinye indlela yikuthi nje buyelani kini ngamafitshane, ngoba nxa ubalisa amabhizinesi azafika ama-15-20 uyabusubona ukuthi vele pho kungasiko kwabo sokuyikuphi. So sokukithi thina abantu bokuza ukuthi sithini ngakho. Do you go back kini? Do you stand up? Olisukume sisho ukuthi hayi, ngoba nxa ikampani wathatha iminyaka uyakha ithi sikhulile siqale isebenza kuzo sokuthwana nalokho okwenzayo sokungokwaba lapho khona lokho nje lakho ithi problem, ngoba sokuthiwa uthi ngezindlela kuthiwa thengisa ikampani leyo uthengisele umuntu wala.
Kule ningi labeZimbabwe lamankampani kumabhizimusi akuluhlu lalezo ezigcinelwe abeBotswana. Kodwa uhulumende othi sezaqala ukuhamba ingena emankampanini ukuze ahlolisise ukuthi akulabo kuza abayenza amabhizimusi okumele abe sezandleni zabeBotswana. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Kuhlandla lethu lapho esixoxa khona labadabuka eZimbabwe asebehlala emazweni achiyeneyo, siqoqalo NSG Sebatha umhlabeleli odabuka eZimbabwe ehlala kweleBotswana. USebatha wethule ingoma entsha kunsukwana ezisanda kwedlula.
Ngiyabonga mfowethu. Ngiyethule ingoma entsha, uyazi, ebuye nomfutho omangalisayo. Ingoma ithi kukhulu okuzayo. ingoma le ngayiloba ngikhanyele izimo zempilo esiphilela kizo singabantu, lokho kusenzakalelayo nalokhu okwenzakalela abanye bethu esiphila nabo. Yes, nasemndeni nje yonke. Yikho lapho engafika ukuthi ngibhale ingoma enjalo. Ekunye izimo eziphatha mina sibili uqobo lwami. Yikho ngendlela engabhala ingoma ethi kukhulu okuzayo. Okusho ukuthi mina ngangizela ukuthi izinto zonke sengazibona, kodwa ngananze ukuthi angikaboni lutho kusase kukhulu okuzayo.
Abalandeli bakho kukhona yini okumele bakukhangelele ngekhefu lekhisimusi ozabethulela khona?
Ye, abalandeli bami bakhangelele okunye okuzayo kukhefu lekhisimusi. Ngina-collaborations maybe angaba yi-2 okumele ngiwayenze. Eyinye ngizabanika imininingwane yakhona sokuseduzani ke sesikwanisile ukuthi ngikhulume nalaba engimele ngi-collaborate lao, because abanye sesivumelene. Kodwa angisho akazi izimo zempilo ziyakwanisa ukutshintsha endleleni, but bakhangelele ukuthi kuzabuya okunye futhi. But okwamanje ababe belokhu bebambile kule ethi kukhulu okuzayo. Sengiyifakile la kuma-online stores, isikhona yonke indawo isikhona ke. Kodwa ngizabaphathela okunye futhi, bazajayiva lo nyaka kuze kube nzima.
Siyabona ukubana wethule njalo le video yengoma le. I-video le hayi ukhanya kusetshenziwe sibili, ungasitshela ngama-feature nje nge-video yona le?
Ye, hayi video le kusetshenziwe kakhulu. Okwenzakalayo ngathi ngiqeda recorder ingoma le e-studio, the studio guy wathi no, asingeke siyikhiphe ingoma le i-audio, ine imumethe okukhulu kakhulu la ngendlela eyenziwe ngakhona, iyenziwe ngobunono obuphezulu. So asihle siyenzele i-video. Hayi, sayenza sibili, saqoqa izinto zonke ze-video, saqoqana nabafowethu nabadadewethu engisebenze nabo laphana. Ya, sakhona ukuthi siyeshuta i-video, yazophuma injengoba injalo ke. Hayi, sasebenza sibili, kwasebenza kumnandi sibili, akula nto yabambi. That's why ubona siyeneliso ukuthi sikhona ukuphuma ne-video efana naleyani.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Balandeli, the great Ernest Sata nguye lo osevalelisa. Ngibonge kakhulu balandeli i-response engiyibonileyo kulaba asebekhona ukubona lapho okunengoma khona. Hayi, ngiyabonga kakhulu, nibambe kuphela kanjalo. Sisazolenzela okukhulu okudlula lokuyana. Iyathi ngokuthi kukhulu okuzayo, nangeqiniso okukhulu okuzayo. The great Ernest Sata signing out. Ngiyabonga.
Sebata ngumhlabeleli weZimbabwe osehlala kwele Botswana. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inkokheli yamazwe atshiyeneyo omhlaba ithembise ukusebenza kuhlele leZimbabwe. I-Commission ebona ngokulondoloza ukuthula i-National Peace and Reconciliation Commission ithi iphakathi kokukhulumisana labantu ezabelweni ezehlukeneyo zelizwe namanyathelo angathathwa ukulondoloza ukuthula elizweni. Umnumzana Glenn Youngkin webandla lama-Republicans eMelika usengusiba lukhulu wesabelo seVirginia kulandela ukhetho oluqhutshwe izolo. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngosithu Nikile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.